takatarikira chinhu chikuru kuru ndechekuti pasarudziwe substantive president wemusangano. Saka chinhu chikuru chatinotarikira ndechekuti pachasarudzwa mutungamiriri mutsva.
Mune vatsigiri vakawanda here uye munopima huwandu hwavo sei?
Vatsigiri vedu komuredi wande vakawanda mavhu nemarara. Ndinoda kuti vana vezimbabwe vamire vagoona zvichaitika muguta rebulawayo musi wemugovera. Ndopavachaona kuti jeshuwa bato iri rina vatsigiri vakawanda nhai, ende vatsigiri ava vatsigiri vatinotiwo muchirungu macongressional delegates. Nhamba inofanirwa kunge iripo inotopfuura zviru zvina, muchirungu anotiwo 4,000.
Zvimwe zvezvinhu zvichatariswa necongress yenyu zvakaita sezvipi?
Extraordinary congress haingazokoniwi kutaura nezvesarudzo iyo inova yaapedo kudai.
Saka tingangoti hapasisina mukana wekuti muchashanda nerimwe bandi reNDC yenyu iyi?
Mukana uripo. Isu komuridi wande tagara tiri vanhu vanoti tinoda zvinhu zvakanangana nedonzvo remutemo womusangano. Hatingamboti tavhara musuwozve, tavhara gonhi rokuti hatingashandi nevamwe vedu vangava vebato redu, vangava vamumapato. Chinangwa chedu chine chiri chokuti zvetinge tichiita zvinovaka Zimbabwe here?
Hamuna kumbofunga zvokuti muchachinja zita rebato renyu?
Ngatimirei zvetinge zvichataura kongresi, asi pari zvino sokuziva kwangu vanhu vari kufara nezita rokuti MDCT.
Pavamiririri vemuparamendi mune vangani uyezve ndevanani?
Kuti nditaure mazita avo ka komuredi wande, handidi kuti ndipinze vamwe munjodzi, nokuti tinoziva kuti vamwe vedu vanokwanisa kuzoita muchirungu yanonzi victimize